Manera Kanaka Muria Zimbabwe, Ino Studio 7.
Tishitepe Nyura Tirimu, Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 28, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chanjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi, asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP okurudzira vatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano pamwe nekuremerwa kwemotokari munguva ino yezororo. Mwaka wezororo muZimbabwe unozivikanwa nekuwana tsaona dzemumugwagwa dzakawanda munyika, zvikuru nekuda kwekumhanya zvakanyanya kuneta kwevatyairi uye kutyaira vakadhakwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu vashanu vanofa netsaona zuva rega rega mumigwagwa yemuZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau mushure mechirongwa chekusimudzira kuchengetedzwa pamwe nechenjedzo pazororo pachiteshi chikuru chemabhazi muHarare Chembare mukati mesvondo rino, vakati vanhu vanofanira kungwarira pamigwagwa kuitira kudzivirira tsaona. Mutauriri wemapurisa nyika yese vaPaul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa akagadzirira zvakakwana mazuva ese ezororo iri kuchengetedza mitemo mumigwagwa nekubatsira vafambi. Chero zvazvo nezuro mapurisa akazivisa kuti huwandu hwevanhu vafane kukuvara mutsaona dzemumigwagwa zororo rino wakaderera pane wegore rakapera. Vanoramba vachikurudzira kuti vanofamba vangwaririre pamigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomirira vafambi reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Zvizhinji zvatikona zvinenge zvichitora nzvimbo mukati memigwagwa yedu panguva ino yezororo. Tikatarisa mitengo yamabhazi yakakwira zvinorwadza. Nzvimbo dzadzichiita $5 dzimwe dzakutosvika $10. Papa chiita $10 pamba kutosvika $15 kana kuti $17. Nepapa chiitawo $15 zvakusvika $25 zvichingoenda zvakadaro.
Chamungati chiri kunyanya kukonzera izvi chii?
Zvizhinji zviri kukonzerwa ana matau dzatinoti mahwindi pamwe chete nekusanganisira mapurisa, sezvo mapurisa vanenge vakakwidzawo mari yavo yechioko muhomwe. Mukatarisawo kuno kumaoperators navo vanenge varimo munyaya yekukwidzwa kwamabhazi iyoyi. Nokudaro mitengo yetirona kutiko yakwira zvakanyanyisa.
Ko hurumende inenge imirewo papi zvese izvi zvichiitika izvi?
Apa hurumende ndiyo yatiuraya, sezvo vamwe vamiriri vehurumende ndivo vatovaridzi vamabhazi. Motikari zhinji kana mabhazi mazhinji ari kutotakura zvakadarikidza mwero. Tine vanhu vakati kuti vatingati vashaikira minjodzi yemimigwagwa yaitika apo neapa. Zvakare izvi zvaita kuti zvisiye vanhu vazhinji vane mavanga nokuda kukukuvara kwavanenge vaita mutsaona.
Mezuro mapurisa aiti vanhu vafa mutsaona pazorora pavanga votopfuura makumi masere nechidimbu. Zvave papi?
Tikatarisa tine tsaona dzakaitika apo neapapo. Zvikonzero izvi zvinogona kusanganisira kuipa kwemigwagwa yedu, kumhanyisa zvakanyanyi zvakadarikidza mwero, zvikuru sei kunenge kuchiitwa navachairi vedu. Vachairi vanofamba vachinge vakadhakwa. Zvimwe tinoona kuti vanenge vakatakura zvakadarikidza mwero, zvinozoita kuti kana teyavo votadza kuikondrora zvakanaka.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Tisati kungokurudzira kuvachairi vedu ndezvokuti ngatirambei tichifamba zvakanaka kuti tideredze njodzi dzedu dzinenge dziri mumigwagwa. Kune vachairi tiri kuti regai kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara, sezvo kune dzimwe nzvimbo dziri kunaya panguva ino yezororo. Tiri kuti kuvachairi vedu zvakare, chengetedzai upenyu hwenyu, mochengetedza zvakare upenyu hwavamwe, kusanganisira midziyo yakaita sedzimotikari dzatinenge tichishandisa. Tiri pamusoro pepapa, regai titi hurumende, muripo kuchengetedza upenyu hwedu nokutirwira panguva dzose.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaPaul Makiwa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari vari kunyunyuta ava vanogara munzvimbo yaimbova pasi paike dandawa vanova vatsvaimanyepa, asi nzvimbo iyi yava pasi paishe chundu vanova vaabel basera, zvichitevera mutongo wedare rekukariba mushure mekunetsana kwemadzishe aya panyaya yemuganho wenzvimbo dzavanotonga. Vaviri ava vanga vari nemakore gumi nerimwe chete vachinetsana nekuda kwemuganho wenzvimbo dzavo. Asi dare ramajestriti mukariba rakapa mutongo nguva pfupi yapfuura wekuti nzvimbo dzenyamakate nedzimwe dziri kumakute dzave pasi paishe chundu. Zvichitevera kuiswa kwedunhu ravo pasi paishe mutsva, mumwe sabhuku wekunyamakate vaClemens Mapisaunga vanoti vanga vajaira kuremekedza zuva rechisi nemusi wechishanu, asi vave kumanikidzwa kucherechedza zuva iri nemusi wechipiri.
Mazuva edu echisi akatosiyana zvachose neamambo chundu.
Mumwe mugari wekuvillage 9 vachatenda mapfumo vanoti vave kutarisirwa kuchengetedza dzimwe tsika dzekukumbira mvura, izvo vanoti pasi paishe dandawa zvaingoitwa nevanhu vashoma vanoita zvechivanhu uye hapana chavaibvisa. Asi mumwe mugari wekumakute vaRonald Dzingai vanoti vari kufara sezvo mitongo yaishe dandawa yanga yakaoma uye vachida mari kana munhu achida kumhangara mhosva. Ishe dandawa vanoti vari kupikisa mutongo wedare ramajestriti vachiti hazviite kuti vaganhurirwe nzvimbo yavo kubva pachigare vachiti ishe chundu vakatouya vachibva kuZambia. Asi ishe chundu vanoti vanomira nezvakabuda mumatare. Patabvunza kuti miganho yenzvimbo dzinotongwa nemadzishe inotarwa nani, mudzviti wehurungwe vaEndrew Tizora vakati pane magwaro anoratidza nzvimbo idzi asi dzinogona kuchinjwa kana pane zvikonzero zvakasimba zvine chekuita netsika nemagariro pamwe nekukurisa kwenzvimbo.
paper ya mchaimu odo kana paine nzimbo normally vanhu vakabvaka vanhu pavangera hapaso paranga original saka panoita dzimwe nzimbo dzine chekuita netsika dzine vakatama kare. In terms of the ritual component, Rano family waku, Rano Panamikana, which is language of graphically and legally, who see Guamambo A, Asigana, Zimbo, Yoyo, you know, that which Rano, you know, that E, Rano family, Panamikana, which is in Israel, Tiki, Asuna, Stonga Ari, within a geographically defined area.
Nyaya dzekunetsana kwemadzishe pamusoro pemigano munzvimbo dzavanotonga dzinonzi dziri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira kurwira umambo kwaishe Chirumhanzu, ishe Bhinga, ishe Bota kuzaka, ishe Samambwa kuzhombe, ishe Negore kumberengwa, ishe Manyezwa kulupane, ishe Mashayamombe, ishe Chikwanda nedzimwe dzakazoperera kumatare mushure menguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Praxedes Banda vanogara ivo muguta reDallas kuTexas imo muno muAmerica vachiita ivo mabasa ekuimba uyezve vachibatsira nherera nevanoshupika kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Titsananguriwo kuti My Banda Music ndiani, makatanga sei kuita zvekuimba izvi?
Aiwa, My Banda Music ndini zvangu. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki, ndiri mukwaya namai vangu. Mai vangu ndovanga vari choir director, saka ndakabva ndangotanga kuimba ndiri mudiki. Ndikatanga worship ndisiri mwana mudiki chaiye. Pandakazororwa ndakaramba ndichidakukonzinya nezita rangu rekuzvitipemu kana kuti Praxedes. Asi vakadzi vemuchechi manje, takambopinda AFM kuno kuDallas kudhara. Apa ndanga tove mukadzi wemunhu manje, ndanga ne 2 years ndaroorwa. Andopa vakatanga kuti My Banda, My Banda. Ndisiti ndakuda kuti ndikwire pastage My Banda, My Banda zvatinei. Kovanava kuchiko. Ndonzi pemu. Ndikangonyora kuti pemu pabepa ravanenge vati tipe title, ndonyora kuti pemu, ivo anorichinja voti My Banda. Saka ndakazongopedzisira ndanhingirikina ndazongoribvuma zita rekuti My Banda. So now makore azopfuura ndakabva ndatongotanga kungonzi My Banda Music. So ndokwakabva title iyo yekuti My Banda Music ikoko.
Munoimba mimhanzi yemusambo upi?
Ndinoimba yechitendero, dzimbo dzechikristu ndo dzandinoimba. Ndo dzega dzandinoimba. Ndikati ndiri kuda kuita rumbo kana kuti kurekodha song, ndinongoita dzechitendero chete.
Munozvinyorera mega here kana kuti zvinofamba sei?
Dzimbo ndonyora ndega. Mheno zvazvinongoita so, Mwari vanenge vanguuyiwo mumwoyo mako unongoda watove nesongo. Ndogona kumuka makuseni ndichitoimba rumbo. Kana kuti ndiri kuhope ndikanga ndichirota rumbo, ndinobva ndatopepuka. Ndikakwanisa kupepuka ndobva ndatongotora panhu pekutongoti ndirekodhe, ndobva ndatorekodha. Makuseni achona iwayo ndotodainza mwana wangu kuti huya kustudio, totogara pasi totoita song.
Mune mimhanzi mitsva here yamunayo pari zvino yamakamirira kutsikisa kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino ndine rumbo runyowani wandakarelisa 5 days ago. Saka inonzi Anondichengeta ndoinyowani yandinayo. Yandakaita tisati taita Anondichengeta ndakaiita naBaba Harare. Saka dziri tu ndo dzandingati ndo dzimbo dzangu dzinyowani idzodzo.
Makatoshanda naBaba Harare vachinja musambo here kubva kuJiti, uyezve zvanga zvakamira sei ipapo?
Ndakatoshanda navo vatochinja. Saka pandakazoenda kuZimbabwe baba Harare vanga vatochinja musambo. Ndokubva ndaenda kustudio navo, ndinga ndo number 2 kana kuti number 3. Nditakanga vaitana Tekshua Zama. Ini ndakazodzikisa imwe song navo yatakadzikisa naBaba Harare. Kari kutonetsa mazuva ano. ndakafara sere kukwanisa kushanda na baba Harari.
Ruyo rwacho runonzi chii?
Runonzi Mighty God.
Tombodzokera yedu mataura imi kuti munogara muno muAmerica kuTexas asi munopota muchimboenda kumusha kuZimbabwe. Pane mamwe mabasa amuri kuita here ikoko kuZimbabwe?
KuZimbabwe ndinoita zvenherera neshirikadzi. Ndikati ndatove nemakore 16 ndichibatsira vana nherera neshirikadzi. Kungovabatsirawo kunyanya maschool fees evana. Pandi ndotori nevana vakatowanda vakatograduata. Umwe wacho anonzi Chadwick iko zvino zvaakutogara kuJordan. Akatopedza akatoenda kuengineering akaita aircraft engineering. Saka ndozvimwe zvinhu zvandonyanyofambira mukangondona ndisenda kuZimbabwe spirit. Ndinenge ndisenda kunherera dzangu. Asi parizvino hatisati tatora vana vanyowani. Chirongwa chatinacho muna March pandiri kuenda. Kuenda kunotora vamwe vana vanyowani.
Vana ava munenge muchivasarudza sei? Munoshandira munharaunda dzi?
Sekutanga ndakatanga ndataura nechikoro chainzi Cranbourne. Nekuti kwakuna mufundisi anga ari kuchech kwasisi vangu. Ndakangotaura nyaya yangu zvikanzi ndotori nevana vakomana vari kutodawo maschool fees vari kuCranbourne. Ndikatandira kuvaona. Saka ndakatanga ndatora vana kuCranbourne, Cranbourne boys aye. Saka ndakatanga ndatora vakomana, I think vanga vari about 15 boys. Ndova ndakatanga ndatora. Gore rakazotera racho ndakazoenda kuAppwell. Saka nzvimbo yandinowanza kutora vana sterek kuAppwell ndokuna PA wangu vanonzi Pastor Fusire. Vandinoshanda navo ivo vanogara kuAppwell. Saka ndokwatinowanza kutora vana ikoko.
Vanenge vachida kuona mabasa amunoita kana kunzwa manzi wenyu vanokubata ipapo?
Vanokwanisa kundiwana paFacebook. Page rangu rinonzi My Banda Music.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kuMondoro Mubayira, avo vanoti vakatarisana nenzara nenyaya yekuti chikafu hachisati chauya munzvimbo mavo chavakavimbiswa nehurumende, kunyange hazvo kune manga matunhu chiri kunzi chiri kugoverwa. Ngatinzwei vachitsanangura nezvedambudziko riri mudunhu mavo.
Chikafu chakauya, chikafu changa ndo chakauya up to now.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa kuti munge muchisvika nguva ino musati matambira tichinzwa hurumende ichitaura kuti iri kugovera chikafu?
Panguva yapfuura takambonzwa zvizhinji zvanzi transport, hapana transport, asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vabhadhara, asi chikafu chacho chisiri kuuya. Zvokuti taitodai tabhadhara zvedu chikafu chiuyi vanhu vadye.
Saka mati masvitso here kuhurumende chikumbiro chenyu chekuti munogona kubhadhara muwane chekutakurisa?
Vakuru vamwewo vataimbochemera uchingotaurawo senyaya vakazosvitsa, hazi zvakazonzi vanhunogona kubhadhara. Saka kune vamwe vakabhadhara vari kune imwe saizi chakauya, handina kunyatsonzwa kuti vakazobhadhara mari, asi takauya tikatambirwa kwasviba vanhu vakabhukirana. Zvokuti vamwe vari kungochema hatisikwana chikafu chishoma.
Paigoverwa ipapo munhu aipiwa chikafu chakawanda sei, uye zvinenge zvichitariswa here kunzi ane mhuri yakakura zvakadi?
Hongu, asi zvizvonzi vanhu vanofanirwa kukamurana. Saka kana manga makaimiri vairi munofanira kukamurana, uye ane zita rakapindawo tiza nechikafu makgs iwayo ako uri hwani iwayo unozonziwo unofanirwa kusheera munhu.
Anenge ari makg mangani aunenge wapiwa kuti muzogovana nevamwe?
Anenge achienderana kuti izvoniwo wakanyoresa vana vangani. Pavana vawakanyoresa mwana mumwe achiwana 7 kg 5, chongomiswa chakadaro kusvika chakwanawo kuti inowana ma50 kg mairi here kana 50 kg imwe chete. Nekuti zvainzi chikafu ichi chinofanirwa kunge chapuwa vanhu, kana chapuwa vanhu chinenge chii chakanangana nemhuri yako iyi. Saka zvinoita nekuti unenge wakanyoresa mhuri ngani.
Chikafu cherudzi rupi chiri kupiwa vanhu kana chachipiwa vanhu pachakambouya ipapo?
Hatakuwa mbuu ya patata ya ambila pejitanga kwa ya mafundi. Nchibage, kata waizi, afema kejita, hakuwe kuenda kwa mafundi. Afema kejita, hakuwe kuenda kwa nchibage. Dini uwe wote, shia ya nani wa. Kwa hindi, kwa 3 months, kwa hindi, kwa piwa mnajilai. Kwa sara toshika, monana September, kisi siri. Kwa kungote, inga tumakeni kejini. Kwa hindi, kwa hindi, kwa hindi, kwa kutuutu nubata mari ya kutu nubo na mtuutu wabata kwezi marizo tenga 10kg ukipeza 10kg yo 4 days 3 days ya pesa hapo nengo kati wawana kana ene mari ya kutu kende chumisha
wanengo wachi goera ndiwa nani zuliku goera wane masanga naga zumira ere ne vashandewe urumende ere kana kutisune wachi goera wane masanga nwezi machongeru wenyika
kuna wawuya mota ine wame social welfare wongo tichikafu chenichi deni tanga pawana tenda ipapo ndipo muto sarano moshiana nemusa umotanga matembo udzo kumbisachaya tikafu chimchezo seyana saka nchito wose yava mimi
upfu wacho uri kuwanikwa nemari pa 10kg
wambi ndo uchita $6 6 yomo achita ma $6 ezvinhu zva $7 lati ndinga kuti tenda $7
imi muri amai vane muri yakakurawo zvakadi
imi ndiri amai vane muri tinogara tiri vashanu.
Saka baba zviyo zvavari kuita wo ne kutsvaga chikafu.
Sakawo baba vakura, vana tavachakwanisa uye vanorwara. Vana vamwe vari mudunhu imomo vakarorwawo muzvavo mudunhu imomo, zvekuita zvacho hapana chekunyatsoita. Vari kuHarare vari kungotiwo hazvisi kufamba, mariwo hadzisi kuita. Saka zvakaoma.
Shoko ramungasiyira vehurumende pamwe chete nevemasangano ari kupawo rubatsiro nderekuti
shoko ramungasiyira kuhurumende nevemasangano ekupa zvekudya kuti dai vawedzera zvekudya nekuti pari zvino kana mvura yacho iri totitaurira futi kuti tiri kupinda munzara nekuti pari zvino hakuna mvura totizve dai varegedza havo kuti vanhu vakamurani nekuti vanhu vari kusara vari munzara ivo vakavengerwa mwedzi mitatu.
Aiwa ndinotenda amai totarisira kuti zvinhu zvichashanduka.
Zvakanakai.
Manga makateerera kune vamwe amai vasina kuda kudongwa nezita vari kumondoro mubayira muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres, Yvonne Zvikomborero Gudza, anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Mhando yekutamba kwechikwata chake kunosanganisira zvitaira zvakasiyana-siyana zvinoda unyanzvi hwepamusoro kana kuti contortionism. Ko iwo matambiro aya haana njodzi here? Ngatinzwei hurukuro yataita naYvonne Zvikomborero Gudza nezvenyaya iyi.
Inini ndinoita yoga for flexibility. Ndiyo inozounza contortioning. Kana taita yoga tava flexible, tava kuita contortioning, tava kukwanisa kubhenda bhenda nekuchikora chikora muviri sezvatichiita pamavhidhiyos atichakusenderai muchiona. Zvedancing, rumba nedanso tinozongoitawo zvedu pafree time tapedza session takumboflexa.
Vabereki neveukama vakazvitambira sei pawakatanga izvi?
Vabereki veukama neshamwari dzangu vanozvitambira. Vana kumbobvira vaita dambudziko kubva pandakatanga, vanga vasitomborina kana basa nazvo. Iko zvino ndovato support system yangu, vanenge vachingondisapota pese. Kana ndakazoti panapa ndaumirwa ndiri kuda pekuitira zvinhu zvangu, ndawana client, aiwa vanongondipa, vanotondisapota zvisingaiti. inde dozvino kuti ndirambe ndichienda mberi.
Aya madhenzi echirungu kaya ane zvechizvino zvino zvakati oh, veruzhinji vari kutambirana nazvo here, vakuzviziva here zvimuZimbabwe izvi?
Veruzhinji havasi kunyatsozvitambira mune zvakanaka, asi vashomawo vandakakwanisa kutaura navo varozvitambira ende vanotozvifarira, vamwe vacho ndivo vatoma maclients angu. Asi ruzhinji rwacho havanyatsozvitambira mune zvakanaka, vanenge vakutofunga kuti pamwe vavakuita zvekutengesa muviri wako.
Saka munotambira kupi vanoda kutaura nemi, kukubatai kana kuuya wokuzoona muchitamba muchiita zvamunoita izvi, vanokuwanai kupi?
Ndinotambira Cognizant 7 nekuglenora muHarare. Vanoda kunditeera vanokwanisa kufollowa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session, ndichakusendirai link pasi. Vanoda kutaya for my performance vanokwanisa kundisa message pa WhatsApp kana kuuya kumba. Phone number yangu 0716717312.
Matambudziko api amakasangana nawo mugore rino ra 2024?
Makomenti kubva kuvanhu vanosenda mavideosyo notitsosera kumashure, plus mastudios ekuitira yoga acho ari kudhura, saka zvinhu zvinodzosera kumashure. Kana usina pakanaka pekunyatsoitira malesensi nevanhu
zvamunganyorawo pasi muchitaiwa gore rino takagona ichi nechichi, takatadzawo ichi nechichi, ndezvipi?
2024 hatina zvikuru zvatakanyanyoita, tine machallenges akawanda ekuti ground rekuitira panga pasina. Saka 2025 tokuvimbisa kuti tinotagadzirisa kuti ground racho neequipment yatichida kushandisa tinenge tanazvo by February.
Titarisewo kusimudzirwa kwebasa renyu, zvii zvamunoda kudza vateereri tichipendera zvedu chirongwa?
Tongoda kutendei nekutitsigira kwamuri kuita nekuramba muchitisimbisa pane zvatiri kuita. Motifollowawo pa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session maitabasa.
Uyo anga ari mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres, Yvonne Zvikomborero Gudza, ari parunhare kuHarare neStudio 7. Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira, uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi, asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azeninga, ndiri muWashington, D.C.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.